Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoviga magamba maviri ezanupf amai Ellen Gwaradzimba navamoton Maleanga pairos eka.
Situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCOVID-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Vemachechi vokurudzira munhu wese kuti atore matanho ekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 icho chiri kutora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Mutori wenhau ari muJerry Hopewell Chingono omirira mutongo pachikumbiro chake chasvitswa mudare nhasi chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo mbiri dzeZANUPF vaMorton Maleanga naDr. Ellen Gwaradzimba avakafa nemusi wechishanu chapfuura varadzikwa semagamba paNational Heroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira veruzhinji kuchinja maitiro avo pakurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chakatora upenyu hwevaviri ava. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaMaleanga avo vanga vari nhengo yeZANUPF Central Committee vakashaya musi wa15 ndira kuparire nyatwa mushure mekurwara kwenguva diki, uye Dr. Gwaradzimba avo vange vari gurukota reManicaland vakashaya musi mumwe chetewo pane chimwe chipatara muHarare mushure mekubatwa neCOVID-19. VaMunangagwa vati utachiwana hweCOVID-19 huriko mazuva ano huri kupararira zvakanyanya, uye zvakakosha kuti vanhu vachinje maitiro avo mukutevedza zvese zvinosungirwa kuitwa nepasi rezveutano neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
The present COVID-19 variant is stronger and spreads much faster.
Utachiwana huriko hune ukasha uye hunopararira nekukasika, zvekuti tinofanirwa kungwarira pamwe nekuona kuti tazvidzivirira.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasina mabasa akakosha vanoita vagare kudzimba, vachiti Zimbabwe ichakunda denda reCOVID-19 kana vanhu vakazvidzivirira kubva
kuCOVID-19.
Zvakakosha kuti titevedzere zvese zvatinonzi tiite kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Ndinokumbira mese kuti murambe muchishandisa masanitizer, kupfeka maface mask zvakanaka, pamwe nekuita social distancing.
Denda reCOVID-19 rauraya makurukota matatu ehurumende, kusanganisira vaParents Shiri vakafa gore rapera, uye gurukota rezvekuryidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo avo vakashaya nezuro. Hurumende haisati yazivisa nezveurongwa hwekuti vamwoyo vacharadzikwa rini. Vakafa nobata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana vaMunangagwa kuti vanhu vagare mudzimba pamwe nekushandisa nzira dzese dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19.
Asiwo tiri kukumbira hurumende kuti panguva ino iye inenge ichitarisa pese pese ichi kuona kuti masafety nets ayo agone kubata vanhu vanorwara kuti vabetsere, nekuti chirwere ichi chinoda kuti munhu abetsere nema oxygen tanks nechichichi zvisingagonekwe nevakawanda vanogara muno muZimbabwe.
Munyoranona nezveutano muMDC Alliance uye vaive kurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati wechokwadi kuti utachiona weCOVID-19 hwave kupararira zvakanyanya. Dr. Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende iite ungururo yekuona kuti utachiona huripo mazuva ano hune ukasha kudarika hwaivepo here. Kunyange hazvo, mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19 ichiti munhu anenge ashaya nedenda anofanira kuvigwa nekukasika. Izvi hazvisi kuitika kuvakuru vakuru muhurumende nevezvematongerwo enyika. Dr. Madzorera vati panofanira kugadziriswa kuitira kuti mutemo ubate vanhu zvakafanana.
Ipapo ndopavanokanganisa kuru, nekuti isi toita zvatinoona vachiita. Mangwana vakazoda kutimanikidza kuti tichengete munhu wedu, zuva rashaika kana mangwana acho tinorambawo kuti kuonyi makatora 6 days one. Mutemo ngaungo waapplya zvakafanana kuvanhu vese. Ukasaapplya zvinoreva kuti mutemo uyu hauna basa, vari kutinyepera. Hapana kuparira kunoita chirwere kana vanhu vachichengeta bhodhi ichigara hayo mumba nezvimwe zvakadero. Saka ngavachenjere ipapo vachinje maitiro.
Vamali Yanga naDr. Gwaradzimba magamba echitatu kuvigwa zuva rimwe chete paHeroes Acre, zvichitevera kuvigwa kwava George Rutanire naamai Maud Muzenda muna 2017 uye amai Vivian Mwashita naamai Victoria Chitepo muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vanhu makumi mashanu nevana vakafane zuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika nechirwere ichi pamazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 887. Vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatatu, kana kuti 733, vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwave pazviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mana nevasere, kana kuti 29,408. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 19,253, zvichitevera kupora kwevanhu chiuru nezana nemakumi mana nevatatu, kana kuti 1,143. Vanhu vachiri kurwara vasvika zviuru zvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 9,276. Apo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira. Vemakereke vanoti vari kushanda zvakasimba vachirwisa kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekuwanisa zvipatara zvemachechi, zvikwanisiro, mvura pamwe nekupa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pedenda iri. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti nyaya yakatarisana nenyika yedenda reCOVID-19 haichisiri nyaya ingangonzi ingasiyirwa kumaoko ehurumende chete, asi kuti yave nguva yekuti munhu wese pamwe nemasangano akasiyana-siyana vava nechavangaisa mukubatsiridza kuti zvinhu zvireruke. Panyaya yevamwe vemakereke vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti vaccine, Dr. Mutata vanoti vemakereke ava havafanirwe kutsvaga mbiri nekushambadza mashoko asina chokwadi mukati, asi kuti vanofanira kunge vachitokurudzira kuti pange pachiwanikwa nzira dzekuti nhomba iyi inge ichibatsira. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Uku vajonga akandemiri situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda reCOVID-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Imiwo semakereke, ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo rwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichi batsirana nezvipatara zvedu. Tiri kuzvipatara, tine zvipatara zvemachurches zvinova ndo zvakawanda kumamisha. Tangati batsiridzana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready. Saka tangachipudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidzivirira, uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka. Tangachibatsira kuti tivakidzire kuti mvura dzeko, nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko, inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika.
Tichitarisawo panyaya yenhomba, Reverend Dr. Mutata, munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yava kuwanikwa munyika?
Tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba. Gadziriro ndofunga haina kukwana, asi chinodiwa ndechokuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana, zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachiparariri. Hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo, but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika. Zvii zvamungataurawo imi?
Tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kupaiwa. Hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine maside effects. Nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yeCOVID-19. Saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei, asi kana vana masolutions ngavauye nawo. Uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba, ngavarege kubayiwa nhomba. But chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yokwedu, uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekuburitsa mashoko emanyepo, rikati richapa mutongo waro munguva inotevera. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare chekuti atongwe achibva kumba kwake, rimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti mutongi wedare raMajor Street Valanziri Ncuve vakakanganisa pavakanyema Chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso. VaNkomo vati mutongo wavaNcuve wokunyema Chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso wakange usina kufanira, sezvo pasina humbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi venyaya iyi, unoratidza kuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa. Vati chikamu chemutemo waari kunzi akatyora chakabviswa mumagwaro emitemo yenyika nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. VaNkomo vati zvinoshamisa kuti vaNcuve vakaenderera mberi nekuramba kuti Chingono atongwa achibva kumba kwake, kunyange hazvo pasina humbo hwakasvitswa kudare nemapurisa pamwe nevachuchisi, unoratidza kuti ihoromori. Asi muchuchisi panyaya iyi vaRichard Chikosha vati zviri pachena semhanza kuti Chingono akataura manyepo, sezvo mwana waanonzi akati akafa mushure mekurohwa nemboma nomwe mupurisa ari mupenyu uye asina kukuvara kana kurohwa. Vachibvunzurudzwa nemutongi wedare vaDevison Foroma, vaChikosha vatenda kuti Chingono hanganzi horomori kana asati ambobatwa nemhosva. VaChikosha vati mutemo wakaraswa nedare unonzi Chingono akatyora wakavandudzwa neAmendment 3 yakaitwa muna 2016, saka nokudaro uchiri mumagwaro. Asi vaNkomo vati zvataurwa navaChikosha izvi zvakafanana nekumutsa chitunha. VaForoma vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Rimwe remagweta aChingono vaJeremiah Bhamu vatenda kuti mutongi wedare achazotora mutongo wake munguva inotevera.
Mushure mekunge tapedza gakava, mutongi vati vachada nguva yekutarisa zvaiswa pamberi pavo vozotora mutongo wavo mumazuva mashoma-shoma anotevera.
VaBhamu vati wavasvitsa zvimwe zvikonzero kudare zvinoratidza kuti vaNcuve vakakanganisa mumutongo wavo.
Zvizhinji zvatanga tichiti akakanganisa, kutotangira pakuti kuramba kuti vaChingono vapiwe bheyo ndokutotadza kwaakatoitwa pakutanga ikoko nezvikonzero zvakati wandei.
Nyaya mwana uyu yakasungisa umiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro muMDC Alliance vaJob Skala pamwe nemutauri webato iri Muzvare Fadzai Mahere. Vaskala vakatarisirwa mudare repamusoro mangwana apo chikumbiro chavo chokuti vatongo vachibva kumba chakatarisirwa kunzwi kwamushure mekuraswa kwechikumbiro ichi nedare raMajor Street iro rakabvuma kuti Muzvare Mahere vatongwe vachibva kumba kwavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaforoma vati vaArnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi nezita remadunhurirwa rekuti DJ Fantan nevamwe vake vaviri vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vakamirira kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekupikisa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street pamhosva yakabatwa nayo DJ Fantan nevamwe vake vanoti Tafadzwa Kadzimwe uyo anozivikanwa achinzi Levels pamwe naSimba Rashechana Chimwe uyo anozivikanwa mune zvemimhanzi achinzi Dhama vakange vatongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekunzi vakaridzira vanhu vakanga vakamirira kupinda mugoredzva mimhanzi kumbare vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvichitevera mutongo wanhasi. Vatatu ava vachange vari kudzimba dzavo vakamirira kuti mutongo wavakange vapiwa uongororwe nedare repamusoro. Zvichakadai vaforoma vanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso vamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vanoti vatendai kuenda vanoona nezvemari mukanzuro iyi pamwe navakainos Chingombe vanoona nezvevashandi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi dzavo zvisirizvo uye dare rati hapana zvavasvitsa kudare zvinonwisa mvura zvinokodzera kuti vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuNigeria yakavhura zvikoro zvose zvemunyika musi wa18 Ndira zvisinei kuti hwando yevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Kunyange hazvo mamiriyoni nemamiriyoni evadzidzi vari kufara kuti vadzokera muzvikoro kunoita zvidzidzo zvavo. Vakuru vakuru veutano vari kukurudzira kuti vadzidzi ava vagare vakazvidzivirira kuchirwere ichi. Vanhu vevanhu vasina mabasa muAmerica ava vari kuda rubatsiro huri kuramba huchikwira. Bazi rinoona nezvemabasa nevashandi muAmerica rinoti dambudziko rechirwere cheCOVID-19 riri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Bazi iri rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000 vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro svondo rapera, kunyange hazvo uwandu uhwu hwakadzika nezviuru makumi maviri nezvitanhatu zvevanhu kana kuti 26,000 vakanyoresa kupiwa rubatsiro masvondo maviri apfuura. Joe Biden vakatora mhiko yekutungamira America kwemakore mana anotevera muchiitiko chainge chakatariswa nepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe iyo ine vatungamiri vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vakuru vehurumende ava vanoti chakapa kuti vatemerwe zvirango inyaya yekuti vakatora minda kubva kuvachena vachiipa kuvatema. Zvirango izvi zvanga zvichiwedzerwa gore roga roga kubva muna 2004 uye zviri kutarisirwa kuwedzerwa zvakare muna kurume navaBiden. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora padande mutande rawo reTwitter kuti America haikwanisi kumira pachuru ichitsuura Zimbabwe nezvikodzero dzevanhu mushure mebatamu refu batamu pfupi yakaitika paCapitol Hill apo vatsigiri vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaita mhirizhonga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo. Asi muzinda weAmerica muZimbabwe wakabva vati weZimbabwe inofanira kuferefeta kuurayiwa kwakaitwa vanhu, kubatwa chibharo uye kutoshwa nemauto kwevamwe vairatidzira munandira 2019. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga pamwe nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANU PF vakaendinesparadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza nezvekutambidzana masimba muAmerica.
Kupinda kwakaita vaBiden nezuro kuti vaite mutungamiriri weAmerica wechinamba 46 kwakafamba zvakanaka zvikuru, asi chatakasvora ndechekuti vaTrump vakanga vasipo vakaenda kuFlorida vachisiya mutambo uripo. Izvi ndozvatinoona muno muZimbabwe zvichiitika, kuti kana munhu ukadyiwa maelection unotsamwa woreva nhema kuti ndabiridzirwa, ndaita sei, henda hwina iwe waruza. Asi takafara zvikuru kuti vaBiden vakapinda. Tinofungidzira kuti isu senyika yeZimbabwe tichasenza zvakanaka navo, sekutaura kunoita vamunangagwa vachigara vachitaura kuti aiwa isu hatina daka nenyika dzese dzepasi rino.
Kandai renyu tinzwe vamavhinga.
Makorokoto kumhuri yeAmerica kuti masimba akatambidzanwa zvakanaka murunyararo zvakambenge zvaoma vaiva pachigaro vaTrump vachiedza kuda kurambira pachigaro. Asi takaona kuti kuAmerica kune mapazi ehurumende akasiyana-siyana akasimba akaramba kutevera zvaitaurwa nemutungamiri wenyika chaiye chaiye. Mauto aigona kunge akaita zvinoitwa kune dzimwe nyika zvokuti vaibva vamhanya kusbatanidza nyaya dzemumatongerwo enyika vachipindira. Uyezve dai mauto eZimbabwe aonawo zvinoyevedza zvinonwisa mvura zvakaitwa nemauto ekuAmerica.
Vaparadza, munoona here vaBiden vachibvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende izvi?
Mugore ra2002 vaBiden ava vachiri senator naMike Clinton ndo vakaita mutemo uya unonzi Zidera, wakazotipa kuti tipuwe zvirango zvatinazvo vachibatsirana nevakomana veMDC vari muno munyika. Saka tinovimba kuti nekufamba kwaita zvinhu nekuchinja kwaita hurumende muno munyika kubva kuna vaMugabe kuchinda kuna vaMnangagwa, tinofungidzira isusu kuti yava nguva yekuti tichiregerera kutaurisa zvekumashure titarise zvekumberi, sezvo ndizvo zvavaitaura ivo nezuro pavakagadzwa. Saka tichataura navo kubvira iye zvino kusvikira zvanaka.
Vamavhinga, munoti kudii nezviri kutaurwa navaparadzi?
Zvaitika kuAmerica vaBiden vachipinda mumasimba murunyararo hazvireve kuti vanhu vakatemerwa zvirango, vatungamiri vanga vachikonzera mhirizhonga, vanga vachikonzera kutyora kwekodzero kunyika dzakaita sana Zimbabwe, hazvireve kuti vaakupukunyuka. Zano ratingapange vaMnangagwa nehurumende yavo yeZANU-PF nderekuti kana vachida kuti vabisirwe zvirango, ngavataridze nemabasa kuti vachinja maitiro. Tinovimba kuti hurumende yavaMnangagwa haizongotungamidzi chete mashoko ekuti tinoda kuti titaurira nere-engagement iri kutaurwa pasina mabasa anobatika anoonekwa ekuremekedza kodzero dzevanhu. Dambudziko guru rehurumende yeZimbabwe nderekuwanza simba kumuromo sepinjisi vasingaiti nemabasa. Mauto nemapurisa pavanotyora kodzero vachimbunyikidza vanhu, vachirova vanhu, vachipamba vanhu dzimwe dzenguva, hurumende yeZimbabwe iri kuramba yakati mwii zvayo, haisi kuita zvinofanira kuitwa nehurumende zvekuona kuti nharadada dzasungwa dzavharirwa mutorongo.
Vaparadza,
dambudziko raMavhinga nderekuti haone chakaipa chinoitwa neAmerica. Ari kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka nezuro pakagadzwa vaBiden, haasi kuona kuti Washington ipapo paCapitol Hill pese apo anga ari masoja chete ipapo akamirira, ende papasina vanhu. Nekuda kwaTrump akanga aramba kuti haana kudyiwa maelection.
Peta henyu chirongwa chedu vaMavhinga, hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Vatsamweiko vaparadza, ini ndangoti chete hurumende yeZimbabwe kana ichida kuti ive nemutangiro mutsva ngairemekedze kodzero dzevanhu.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDivaMavhinga vachitaura vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde vakainzi neSiparadza vachitaura vari parunhare muHarare. Muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. nyanzvi munyaya dzezvekuwanikwa kwemvura mumadhorobha dziri kukurudzira kanzuro yeguta remasvingo kuti iite urongwa hwekuisa mishina mitsva yekupomba mvura kuitira kupedza dambudziko riri muguta iri iro rave nemakore akawanda richinetsa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti dambudziko iri riri kukonzerwa nemapombe anogara akafa kunopombwa mvura kudhamu remutirikwi. Nyanzvi munyaya dzemvura uye vari nhengo yesangano reWater Alliance in Zimbabwe vaHardlife Mudzingwa vanoti kanzuro yemasvingo inofanirwa kuisa mari yakawanda mubhajeti mayo kuita kuti itenge mishina mitsva nekuti iripo yapedza nguva yayo yekurarama.
Mapombi anosupplya mvura ane nguva yaanotarisirwa kuti kana yapfuura anenge akutsemuka asingachamiri zvakanaka, inonzi pachirungu lifespan. Saka pamapombi ose akatsvetwa aifana kunge areplaceswa nemanyowani, and kuti zviitike zvinoda mari yakati wandei nekuti pachirungu iwayo anonzi macapital projects kunyaya dzemvura. Saka kuti tigadzirise dambudziko iroro zvinoda kuti paitwe zvinhu zviviri. Chekutanga, guta remasvingo pacharo parinotura bhajeti rinofanira kupa chikamu chakakura chebhajeti rayo kunyaya dzemvura. Ndopatinotangira ipapo.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo mapombe aya ava kuremerwa neuwandu hwevanhu vave mudhorobha remasvingo sezvo mapombe aripo akaiswa munguva yeutongi hweRhodesia. Mapombe aripo akanga akaisirwa kuti ape vagari vanosvika zviuru makumi mana asi vagari izvezvi vapfuura zviuru zana. VaJodzi Mapuvire avo vaimboshanda kubazi remvura vanoti mapombi aya kunze kwekuchembera ava kukurirwa neuwandu hwevanhu nokudaro kanzu inofanira kuvandudza mapombi ayo.
Kanzuro inokangamwa basa rayo chairo rokutanga chonzi kanzuro kupa vanhu mvura. Saka mapombi awo achiisiwa ane kapasiti yevanhu 40,000 muna 1960 anga akatoiswa achitonziwo kuti ichati kurei nzvimbo asi ogona kusvika kwete 100,000 vavako. Vanhu ava ngavamboitawo sirias vombofokasawo panyaya yekuti vagadzirise vawanewo mapombi matsva.
Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vanoti kanzuro ine urongwa hwekutsiva mapombi aripo nematsva uye vakatozviisa mubhajeti ravo regore rino.
Tikatarisa iko zvino pabhajeti redu takatoisa nyaya yekuti tiri kuda kureplesa mapambo aripo pabhajeti ratikaita ra2021 asi zvaiko zvino dambudziko ratiri kusongana naro remvura tiri kusongana naro haisi dambudziko yepombi, idambudziko yematransfoma ekuzeza asi ari pakati pokugadzirwa matransfoma achona. Asi kana ari dambudziko remapombi pabhajeti redu ratikagadzira ra2021 nyaya yemapambu iripowo ipapo.
Nhengo yesangano rinomirira vagari remasvingo United Resident and Ratepayers Alliance kana kuti MURA musare rumbidzai magrupi ravanoti vanotsigirana nenyanzvi dzemvura kuti mishina inopomba mvura inofanira kutsiviwa nemitsa sezvo dambudziko iri rava nemakore akawanda riripo.
Isu sesangano rinomirira vagari tinonyunyuta zvakaita tova nemakore akawanda zvokuti tichinyunyuta pamusoro pemapombi ekubushmed aora adarikidza lifespan yawo. Anoanexpecta kuti ange achipamba mvura inopa masvingo ose vagari vari kuenda for more than 4 weeks vasina kana mvura nenyaya yaizvozvo. Naizvozvo tinoti council yaiprioritiza kuchinjwa kwete kugadzirwa asi kutochinja kuiswa mapaipi manyuwani kubushmed.
Vamudzingwa vari kukurudzira makanzuro munyika akaita semasvingo kuti ashande nebazi rekutongwa kwematunhu kuti akumbire hurumende kuti iwedzere mari dzemvura kumakanzuro panoitwa bhajeti renyika gore roga roga.
Zvizhinji zvinogadziriswa nenational government panopuwa bhajeti navamuturinuve gurukota rinoona nezvemari vanofanira kupa chikamu chakasimba kunyaya dzemvura ndokuti tiigadzirise dambudziko iri. Dambudziko ratinaro munyika medu nderekuti nyaya dzemvura dziri kunyanya kugadziriswa nemari iri kubva kumasangano akazvimirira anonzi non-government organizations. Hurumende iri kupa chikamu chidiki diki zvikuru kubva pakuzvitonga kuzere muna 1980 bhajeti remvura riri kupuwa nehurumende riri between 1-2%. Saka hatingatarisiri kuti tigadzirise matambudziko ane chekuita nenyaya dzemvura.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwakaita sei hwekupedza matambudziko emvura madhorobha ari munyika. Asi vagari vemasvingo vanoti vari panguva yakaoma sezvo vachigona kupedza nguva yose yenational lockdown level 4 vasina mvura sezvo kanzuro yavo yakazivisa kuti panodiwa masvondo mana kuti dambudziko iri rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.